Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 1 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV chayakakanzura. Mapata anopikisa oshora mashoko emunyori mukuru wesangano revakarwawo nderusununguko vaDouglas Mahia ekuti mapata anopikisa akanganwe zvavo nezvekutora masimba ezvematongerwo enyika. Chikwata cheChicken Inn chinodimbura utungamiri hweFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti kanzuro idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV kana kuti GeoPomona chekuchengetedza marara kuPomona icho chayakakanzura. VaMoyo vakanyorera kanzuro tsamba svondo rino vachiti ikanzuro chisungwa chayo chemusangano wayakaita musi wa3 Nyamavhuvhu vachiti chinopesana nechikamu 314 chapter 29.15 chemutemo wekutongwa kwematunhu. Kanzuro yakanga yanyorera bazi rezvekutongwa kwematunhu tsamba ichizivisa nezvekukanzura kwayo chibvumirano nekambani iyi ichiti urongwa uhu huri kukanganisa mamiriro ezveupfumi mukanzuru pamwe nekuti kanzuro haina mari yekuti inge ichibhadhara iyo inonzi navamafume inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica pamwedzi. Studio 7 yaedza kwazvo kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei vamafume vachitsanangura.
Isu hatiwirirani nazvo nokuti takambotaura kuti muhistori yekuroja hapana landlord akambobhadhara roja mari. Izvi zvakafanana kuti munhu uyauya anonzi blesa obva atanga kupuwa mari neslay queen. Kupitigura mafambiro ezvinhu ndo anonzi masandi kongonya chisionekwe mudzihebwe. Kutora mari, kuda kumora mari zvisina dosage semunhu ari kubwira mushonga wemusana. Isu hatingapindi munyaya yokusveta nyika iri kuitwa iyi kuti vanopa munhu 1.1 million dollars per month uku kuzvipatara hakuna mishonga. Tiri kushayiwa mari yekutenga machemicals emvura, tiri kushayiwa mari yedini. Tochipa munhu mari iye ari roja repi asati zvamboitikwa uori hunenge wazodzika midzi munyika ino.
Asika tiri kuona vari kunyora mutsamba imomo kuti kubva pekutanga hurumende yakanga iri pakatiwo pechibvumirano ichochi, imi muri kushanda nayo here hurumende pane zvese zvamuri kuita izvi?
Hatingashandi nehurumende pakuita umara patsetsetse hwakaita sezvizvi. Kusveta nyika kusvika yopera hakuna munhu angashanda neuori hwakasimba hwakadai.
Saka matanho apa hamuchatora vamafume zvichitevera tsamba iyoyi yanyorwa navaJulai Moyo?
Isu sekanzuro hatina mari yacho, hatipi takaiwana. Vanhu ruzhinji rweZimbabwe runofanirwawo kupindira munyaya iyi. Nyaya iyi haisi yavamafume. Mari iyi haisi kubva kumba kwangu, imari iri kubva kudzimba dzedu tese ichiinda muhomwe dzevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vakangotarisawo vachifunga kuti ndimafume atorerwa mari, then nyika ino ichangoramba ichinyura.
Saka muri kuvapindura here tsamba yavo iyi iwo vaMoyo?
Tichavapindura pamutemo tinoenzi tiverenge tichatarisa mutemo wacho toona kuti mhinduro yatinovapa ndeipi tinoiverenga mukanso tovaudza position yedu sekanzuro kuti satina mari toona zvakaendera pamberi zvimwe zviri kuvagari vanofanirwa kuenda navo kumatare pedzi mosva tione kuti nematare ari kuwirirana nazvo here kuti mari irohwe seizvozvo
vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia ekuyambira mapato anopikisa kuti akanganwe zvavo nezvemasimba ezvematongerwo enyika vachiti zvido zvavo zvakarasika. Bepanhau reHerald rinoti vaMahia vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko wakaitwa kumuzinda webato reZANU PF muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti mashoko avaMahia aya haana maturo nekuti simba rezvematongerwo enyika rinobva kuvana veZimbabwe kwete kuboka revakarwa hondo kana kubato riri kutonga reZANU PF. Studio 7 yakundikana kubata vaMahia sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei Dr. Zembe vachitsanangura.
Mashoko iwawo haana maturo. Nokuti simba rezvamatongerwo enyika rinobva kuvanhu veZimbabwe haribvi kuboka revakarwa hondo vari muZANU PF haribvi kuZANU PF seboka rezvamatongerwo enyika. Ndinohurudzura simba rokuumba hurumende yeZimbabwe rinobva kuzvizvarwa zvavanhu veZimbabwe. Saka mashoko avo akarashika zvikuru.
Tinoona kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Tichicheuka shure tinoona kuti ivo veboka revakarwa hondo vanga vachimbonongedzwa kuti vanhu vaikonzera mhirizhonga munguva yesarudzo. Zvinosiya papi sarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Ichokwadi kuti vakarwa hondo yorusununguko vaishandisiwa neboka rezvematongerwo enyika reZANU PF kwamakore makumi matatu namanomwe apo vaRobert Mugabe varivo vaiva mukuru webato reZANU PF nenyika. Vakabatwa zvisizvo nehurumende yeZANU PF kwamakore ose aya. Nazvino zvevari kubatwa zvisizvo. Handi vose vakarwa hondo yorusununguko vari muboka reZANU PF kana kuti dziri nhengo dzeZANU PF. Zvino takatarisana nesarudzo dza2023 dzatatova medziri. Tinopa zano rokuti vaMahia varegere kuita zvemhirizhonga nechikwata chavo chomuZANU PF ichocho. Zvinoreva kuti tinovayambira kuti vasaita izvozvo nokuti hazvisizvo zvakarwirwa navanhu veZimbabwe. Kwete vakarwa hondo yorusununguko chete asi vanhu veZimbabwe.
Pane matanho angatorwa here nemi vemapato anopikisa panyaya iyoyi?
Hongu, mapoka anokwikwidza muZimbabwe ezvematongerwo enyika achatora matanho. Iko zvino tiri kutotora matanho nokukusha mavara ataurwa navaMahia veZANU PF okuda kutanga hondo munyika yakanangana nesarudzo dza2023. Takuti kurudzi rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, hoko yoyi nenjodzi yataurwa navaMahia yavanoda kutanga. Chichenjerai mugare makagadzirira kuitira kuti murambidze nhubu dzichada kutanga mhirizhonga neganyabvu yakanangana nezvamatongerwo enyika muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare. Mushure mekudzoka kwayo, mushure mekunge yambomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Sachigaro veBoard reZimbabwe International Book Fair uye vari munyori ane mukurumbira Memory Chirere anoti nekuda kwekumuka kuri kuita nyika kubva mudenda reCOVID-19 Gore rino vakafunga kungoita gungano rezviratidzwa chete zvisina mitambo nezvimwe zvinosimbobatanidzwa negungano iri uye havana kukoka vekunze kwenyika. Chirere anoti vakangoita gungano iri kwemazuva maviri chete nezuro chishanu nanhasi mugovera uye vakave nevairatidza zvigadzirwa vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei achitsanangura.
Taiko zvino unotevera kunge takapedzisira kuita musangano wezvinyorwa wemabhuku muna July 2019. Ukazokundika pamusana pe-COVID-19 zvichibatanidza nezvipingaidzo zvekushayiwa mari. Saka yatiri kuita kubvira nezuro nanhasi imini book fair, haisi book fair yakazara sekuziva kwataiita. Yakatanga riri zano rokungoita maexhibition kurakidzwa kwemabhuku pasina maworkshop nemamwe makuwerere, tichiitira kuti huve hwaro hwekugadzirira kunyatsodzoka zvakakwana mugore ra2023.
Saka yatambirwa seiyo mini exhibition?
Maonero edu ndeyekuti yatambirwa zvakanyanya nekuti maexhibitors anga tinawo anga achirakidza kuti ari kufara zvikuru vawana mukana wokusangana nevanhu vanoverenga mabhuku avo, vanhu vanotenga mabhuku avo nevanhu vanotaura nezvemabhuku avo. Saka vatitenda kuti maita zvakanaka matunzira macustomer edu pedyo, tichibva tatofarirawo njere dzavatipa kuti zvedi zvinenge zvinokwanisika kuti book fair idzoke zvakazara mugore ra2023.
Gore rino mune vakakwanisa here kunge vachiuya vanobva kunze kwenyika?
Hatina vanobva kunze kwenyika nokuti iri ibasa ratakaita zvechimukutira, tichiita kuti titange kuronga hwaro hwokuti tidzoke zvakazara muna 2023. Tichitungana misoro takaona zvisina kukodzera kuzotanga kutaura nezvebook fair muna January 2023. Tikati regai tingoita nzwisa inoita kuti itibatsire kudzoka munzvimbo dzedu, tichiudzana kuti iwe wadiwa mhanya wakadai, iwe wadiwa uya nezvakati pakudzoka kwedu muna 2023.
Saka makwanisa kuunganidza varatidza zviratidzwa zvavo vakawanda zvakadii?
Isu tawana vanorakidza zviratidzwa maexhibitors anodarika makumi maviri. Kwatiri zvinokosha nekuti ndivo vaya vatinoti nechirungu the critical mass.
Uye anga ari sachigaro webhodhi reZimbabwe International Book Fair uye ari munyora nemukurumbira Memory Chirere ari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhauri Associated Press rinoti zvitima muBritain zvamira zvose kushanda zvichitevera kurangwa mabasa kwevashandi verharuwe zvawedzera kumatambudziko ave nesvondo akonzerwa nekukwira kwemitengo yemhando dzemoto uye kudimurwa kwemutero usingatsigirwi nehurumende izvo zvakanganiswa misika. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana zvezvitima ndizvo chete zviri kutarisirwa kushanda muBritain nhasi sezvinorehwa nemashoko aburitswa neNetwork Rail. Masangano anomirira vashandi anoti ashevedzera kurangwa mabasa kwezuva rimwe chete uku senzira yekuti mihoro yevashandi ifambidzane nekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation iyo iri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu gumi nechimwe kubva muzana mwedzi uno. Mauto eUkraine atora zvakare guta rakakosha rekumabvazuva reLyman riri mudunhu reUkraine reDonetsk, zvaita kuti mauto eRussia atize munzvimbo iyi zuva rimwe chete mushure mekunge Moscow yadimura dunhu iri pamwe nemamwe matunhu matatu kumabvazuva nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rumbura kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye muSouth Africa achange ari kutiudza pamusoro pemararamiro avari kuita imomo semadzimai.
Ini ndinonzi Edna Madondo, ndiri kuJohannesburg. Nauya tasangana nayo vanhu vechikadzi nauye mhirishonga, asi nauye mhirishonga yakasangana kuvakadzi pese nekuvarume. Hakusi kuti kuvakadzi voga vanoshungurudzwa, asi chero varume vamwe vari kushungurudzwa mudzimba.
Semaonero enyu, sei zvamira zvakadai iwo mazuva ano?
Chiri kunetsa tete, inini sekuona kwangu handiti kunyanya mhirishonga yandiri kunyanya kuona muno muSouth Africa. Tinobva kumusha kuzvakanaka, tiri baba namai zvakanaka kubva kumusha. Kana tavuya muno munomwakuwana mari yake, amwe achati kuratidza umwe mari yake. Saka pakuvandirana apa, kuvandirana ndokwakaipa, because vanhu vari kuvandirana mudzimba ndo mhirishonga iri kunyanya, because munhu akanokora mari yake umwe achabudisira umwe kuti ndinowana mari yakati.
Pogadziriswa sei zvamira zvakadai sekuona kwenyu semudzimai?
Ini seri mudzimai ndangokumbira vanamai senyiwo zvangu kuti kana tiri mukati medzimba kuti mhirishonga isanyanya, vana baba nguva zhinji havadi kutongwa. Ukaona baba akwidza voice iwe chidzika, because ukanyanya kumutonga stereki anokudza kuti mushandi baba. Saka mhirishonga chiro chikuchingava chine zviduku duku, handiti zvakafanana nekutoti example tete, regai kupe example yemari. Handiti mukadzi ukatambira mari wedha mari yako iri pamusoro pane yababa, ingozviva pasi pababa. Ukatakinda pamusoro pababa munotorovana mumba imo, wakumuudza kutoti ini mari yangu panapa ndiyo inoshanda, asi yako iwewe shoma, munotorovana. Saka iwe isusu vaname ngatingova pasi pana baba, tingozva kuti ava ndi baba vemumba. Mhirishonga inetanani.
Tombotarisa mabatirwo amuri kuitwawo zvenyu semadzimai imomo muSouth Africa vanova zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa, zvakamira sei?
Ike zvino tete semaforena, nditika maforena kazhinji tikubatwa zvisiri raiti nenhau yekutototi iwewe unenge uchida kuzama kuriritira mhuri. Saka unongoshandisiwa, unongonzi chakati ita nemhuri yawakasiya kumusha. Unongoteta muri kuvanhu vari kubatisiwa mabasa akaipa kunyanya kuenda kumujolo, achida kusavichengeta vana nekutoti vana vangu vanoda kudya. Kobhadharwa mari nemanigeria, kunyanya manigerians muno ari kubhadhara vakadzi mari vachishandiswa mabasa akaipa.
Mabasa api aya muri kutaura?
Mabasa andiri kureva ndekutototi manigerians anogona kuti tokumbira kuti torere madhiragi edu utindire kunzvimbo yakati. Handiti saka dhiragi rari munogona kurimetsa, unosvika kunzvimbo kuya kuya ndokwaunosvika uchinoribudisira. Saka iwonei nhau yekuti unoda kuchengeta vana, unototi nenhamo yaunenge uinayo vakadzi vazhinji vari kusacrifisa kuita izvozvo, vari kunyanya kuita izvozvo vakadzi vazhinji kudhira nevemadrugs.
Pamira pakadaro, chii chingaitwe kuti madzimai vawanewo ruremekedzo runodiwa?
Ini chandinoona tete ndechokuti zvone vana mai kuti tiwane ruremekedzo, ngatisada kuti kana tauya munzvimbo munoma semunoma tiri muSouth Africa, tisangoda kungoda kungodzidzira zvinhu zvatisina kubva tadzidzira kumusha. Ndo problemu yatinayo. Ngatingobva neunhu hwedu, tikangoda munomu tichidzidzira zvatisinambobvira tamboita kumusha kwedu, tinoita dambudziko muno. Ndozvinokonzeresa kazhinji.
Ko, panyaya yekunyoresa kuvhota, pane vamwe here vari kutarisirawo kuti vangazoda kudzokera kumusha?
Ava vanhu vazhinji vari kuda kudzokera kundovhota, because nhau yemapepa haisi kunatso kuita street kuti vanhu vanopiwa mapemiti here, because vanhu vazhinji tete vane mapemiti madomestic, saka havakwalifai pamapemiti. Saka vanhu vakutodisaidha kutoti December pavanoenda kumisha vonorejista kuvhota, then vodzoka January vachikonda nyamaba kusvikira June pakadi pakanzi ndobvaanomira vachiona kuti zvezvichitora nzvimbo. Ene vana mai vagona kuti kana ike zvino vane vana ndopandinotyira, nokuti magariro edu chaiwo ndoasiri asina kumira zvakanaka kunyanya kumarokesheni. Vane vana vakakwanisa kufanira kubudisa vana ivo vozotevera, I think zvinoita safe kuvana. Saka zvibvita kuti sare tiri toga, vana vamboenda kumusha kusvikira zvinhu zvanaka, wozvonotora ko uchinoti urigere pari safe, nyanya kugara pari safe ndopaakudiwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives, upenyu hwedu. Nhasi tino hurukuro nava Ignatius Sadziwa, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, pamusoro peurongwa hwesangano ravo hwekuedza kutsvaga nzira dzekumisa nadzo mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Sangano ravo svondo rino rakaita hurukuro pamusoro penyaya iyi nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira. Ngatinzwei vaSadziwa vachitsanangura.
Chokwadi, sekutara kwenyu nechitatu usiku takanga tine hurukuro pa Twitter Spaces pamusoro penyaya dzemhirizhonga yatinoti muchirungu electoral violence, mhirizhonga munyaya dzesarudzo. Takakoka vachief Itaizi Munya vari nyanzvi zvakare munyaya dzebudiriro neupfumi. Tikakoka zvakare mutauro weZANU PF Vatafadzwa Mugwadi. Tikakoka zvakare mukuru webato relead muzvare Linda Basarira, nyangwe zvavo vasina kuzokwanisa kuuya nemaproblems zvatikasangana navo. Tikakoka zvakare vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo constituency vakamirira sangano reCCC vakatadza futi kuzopinda. Takakoka zvakare vaEdknowledge Mandikwaza weu Zimbabwe Trust. Tikakoka zvakare vatendai Robin Mbofana, avo vanova muzvina fundo. Ndo vanhu vatikakoka panharurano idzi. Takanangana nenyaya dzekuti tigadzirise nyaya inotinetsa munyika makore ese, kuti kana tasangana nenyaya dzesarudzo panotiita nyaya dzetsvimbomugotsi, vanhu vachirohwa nekukuvadzwa, vamwe vachirasikirwa neupenyu, zvakare vachirasikirwa nezvishandwa zvavo property.
Chii chakaita kuti muite urongwa hwekuita hurukuro iri pamusoro pemhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Chakatituma isusu saboka rinoongorora nyaya dzesarudzo kuti tiite musangano uyu ndiyo nyaya iyoyo yandabotaura, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu, nyaya yemhirizhonga nenyaya yekudhonzerana pamusoro pemapato munyika. Ndaitikati isusu tadii tadaidza nhaurirano iyi, taita hurukuro kuti tigadzirise nyaya idzi, nekuti munozviziva imimi kuti nyika yedu haibvi pamuromo yedzimwe nyika. Tinenge tiri vanhu vanowanikwa tichingokakavadzana tichipaise panopera makore mashanu panowanikwa pachiita makakatanwa. Saka dambudziko iroro raramba riringori dambudziko raramba richitinetsa. Zvakare tatarisana nesarudzo dza 2023 taatati regai tigare pasi tichitaura nyaya iyi pamwe, zvikatibatsira tichawanawo solution panyaya dzinotinetsa idzodzi. Chokwadi, makazoona imimi kugokwe patakatanga kuita maby-election mazuva ese aperaya, mhepo yacho yatosumuka kutaura kudai.
Saka chii chakabuda munhaurirano iyoyi chamungati chiri kukonzera kana chinokonzera mhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Ongorora yatakaita tichinzwa nyanzvi idzi dzichitaurawo pfungwa dzavo chinokonzera chaizvo mhirizhonga, takaona kuti munyika muchine kusawirirana kukurusa kwatinoti muchirungu polarization, kuchine kudhonzerana kwakanyanya neruvengo panyaya dzekuti paite sarudzo dzakanaka kuti pasarudzwe bato kana munhu angatitungamira senyika. Chita hurukuro idzi pakanga pane kukakavadzana kuzhinji. Ndinotaura mashoko avamugwadi avakataura yekuti imi munotipomera isusu sebato reZANU PF kuti tinoita mhirizhonga, asi tinoziziva isusu kuti mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nemanyepo ari kukonzerwa nemapato anopikisa nemacivil organizations anoresponswa nemaembassy nenyika dzekunze kuti vatinyepere kuti nyika yedu tisvibe zita isu semusangano nenyika, kutaura kwakuchiita vamugwadu. Avavo vachiramba vachiti aiwa vatsigiri vedu vari kutovhiringidzwa kwazvo, vari kushungurudzwa panguva yatinge tapinda musarudzo. Saka chatikangoongorora hedu ndechekuti munyika hamuna kuwirirana, vanhu hatisi kugara pasi tichiita muonera pamwe senyika, ndo chikurusa.
Vamwe vangada kuziva kuti idzo hurukuro dzakaita saidzodzi dzinozobatsira here kudzivirira kana kumisa mhirizhonga iyi?
Zvinoita kunge tinenge tichiita hedu zvitamba vana tichitaura paya, asi zvinonyanya kubatsira pakuti ruzhinji kana ruchinge rwakateerera runotubva rwadzidzawo, panobuda zvidzidzo zvakawanda. Nekuti mhirizhonga iyi haitwi nevatungamiri venyika, haitwi navamunangagwa, haitwi navachamisa, asi inoitwa nevanhu vakagarisana mumaruwa. Saka tikanga tichigara pasi tichidzidzisa yatinoti civic awareness kuchirungu, vanhu vachiteerera muzviviti vhiti vachidzidzawo, zvinova zvinhu zvinodyarika muvanhu mumagariro avo kuti uyu ndibaba munini wangu, uyu ihama yangu, uyu muzukuru. Hazvina kunaka kuti tinge tichirovana. Tinozviziva hedu kuti vatungamiri vanenge vane kuita kwavo kwekupesvedzera pane dzimwe nguva, asi tikadzidzisana mudzimba dzedu, mumacommunities matinogara umo, zvinova zvinhu zvinobatsira chaizvo.
Manga makateerera kuna vaIgnatius Sadziva, vanhu vemukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chadimbura utungamiri hweFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi pamwe nezvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Chicken Inn yarova vavakidzani vayo veBulawayo City 3-0 ndokudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura yakakosha iyi kusvika pamapoints manomwe. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Malvin Gaki nechimwe na Malvin Water zvavapa mapoints ese nekuramba vakachengetedza chinzvimbo chechipiri patafura. Chicken Inn yave nemapoints makumi mashanu nemana, FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nerimwe chete. Mukukunda uku, Chicken Inn yawedzera musiyano pakati payo neDynamos iyo iri kutevera kusvika pamapoints mana. Dynamos iyo yaimbotungamira gungano iri iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi mashanu. Asi Dynamos neFC Platinum hadzina kutamba nhasi, asi dziri kupinda munhandare mangwana apo FC Platinum iri kushanyira Highlanders muBaba Field Stadium. Dynamos ine rwendo asi kwaMutare uko iri kunosangana neManika Diamonds muSakuba Stadium. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, uyezve kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya apere, muongorori wemutambo wenhabvu vaMakanyire Mugova Benjamin vanoti FC Platinum haisati yatora mukombe uyu sezviri kutaurwa nevazhinji.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro. Zvinobva nekuti agona kuchengetedza simba rake kana kuti energy zvakadii kuti azopedza. Inenge yangotsvedza ikadonedza mapoints akafanana nongoti magame maviri, zvinenge zvatovharana. Saka mutambo uchipo,
mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika: Bulawayo, Harare, Rusape, Mondorongezi pamwe neGweru, uko wawa yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs ndokuramba iri pasi pasi petafura. KwaRusape, Harare City yadambura Black Rhinos 2-1. Ngezi Platinum Stars ndokurovawo ZPC Kariba 3-0 muBaobab Stadium. Pamusoro penzendo dzeDynamos neFC Platinum mangwana, Caps United zvikari iri kupindawo munhandare zuva rimwe chetero neTriangle muNational Sports Stadium. Caps United iri kutatarika zvekuti kurohwa neTriangle kunoiwisira zvakanyanya muzvikata zvingangobuda mugungano iri. Asi murayiridzi wayo Lloyd Tembwe anoti vari kuita nepese pavanogona kugadzirisa dambudziko ravanaro iri.
We are going through a turbulence. Saka na iri turbulence ka, ma solutions ari inside.
Caps United ine mapoints makumi matatu nerimwe chete, mapoints mana chete pamusoro peTenax iyo yakabata chinzvimbo chechina chekubuda mugungano renhabvu yepamusoro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gaino Gumedi Saidi.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Nithathe ukulithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lesishona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezani PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi yemandebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwayengumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezani PF kumbe uhulumende. Umhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe oyinhloko kahulumende kwele Japan odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo Elenara mhla ka 18 Ntulikazi lonyaka. Umhadi uhambe engumthunywa kaMongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo umhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe eleZANU PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukamhadi kumele kuphelele kwezebandla leZANU PF hathi ukuthi amele ilizwe. Umhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi. Kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla leZANU PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula ezombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekaMohadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe. Njengoba usaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labalisi, uhlangana labosobhuku, uhlangana labantu abachiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olwezanu, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers mani. Ngasikwazi ukuthi vele kutshoni.
Andla ubona kuqondile yini ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki?
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyophela umsekeli kamongameli njalo kayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi wachiya uhulumende kwakuzanywa ukuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi ngenzanga lutho olubi emehlweni ezanu, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka. Kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi.
Kakumangalisi ngobana lo umbuso weZANU PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi baningi abantu akade bengathunywa sibili bemele uhulumende angithi lamamba asathatha silawo andaba umphathi ntambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona uhambisa uMahadi uJesuda hayi uMahadi vele kaqothwanga waqothwa emehlweni omphakathi ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma
Abe bandla leZANU PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mhadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba unobhala ulokhe unobhala wesibili webandla labo uthini ngakho lokho mkani
iZANU gayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe leZANU njengebandla lezombusazwe bona kubo kuyinto yinye nje into efana nayo yiko kumele bakuthengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeniyo njalo wonke umuntu asomuntu weZANU kabaxolelane labantu ngamanyala la yikwehlule kubusa ilizwe khona lokhu avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona okuthiwa international protocol okuthi kuhanjiswe umuntu ohulumende hashi umuntu webandla elithize lokhu kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ibandla leZANU leli
lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yezombusazwe exoxa le studio 7 eseGwanda istudio 7 ibuye yathola umbono ohlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma ongomunye wamalunga le central committee lebandla leZANU PF laye ecubungula ezombusazwe
o vice president ubaba uMohadi kaxotshwanga kuhulumende wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni leZANU PF ngakho ke umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize nxa ethunyiwe waye eJapan ukuyabeka uformer prime minister wakhona le akusonto embi ngoba iZANU PF as a party uhulumende wonke ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZANU PF athumeke u-second secretary wakhe weZANU PF which is the ruling party in government by the way so ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan
abachothoza ukuthunywa kuka Mhadi bathi kaselalungelo lokumela uhulumende njengoba so wachiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli Mnangagwa uthini ngakho lokho chuma
abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesisikhathi yabenze besithi kona hey uhulumende lo eZANU PF usiyenze lokho nako belo uhulumende wabona eZANU PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi yona ahambe ayikhala labanye eJapan ngale sebekhala futhi so into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana kuyini abayifunayo yinsolo nje kuphela ngumona nje kuphela akula okunye umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le Central Committee yebandla leZANU PF exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafo bembula.
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegantshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima. Uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle. Okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi okunokudala ukuthi zibulawe indlala lonaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende eyohlelo lwegatshompo. Kungakho bathoka manje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga. Umnumzana Gabriel Pondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo.
Hayi hlanyelo bayikho abantu njengoba kumnyaka uphele abantu vele bengazuzanga. Abantu balohlupho olukhulu kakhulu. Okulungiselela khona abantu bebezama sibingoba kathi sesibhizi sesithela umquba lokuvala-vala izikhali emasimini abantu hayi ngibona abantu babhizi kakhulu. Bayasebenza sibili kodwa ke inhlanyelo yeza bale nkinga. Kukhanya laba ogajobhu uhulumende lonyaka kukhanya zani hayi udonsa inyawo kakhulu ngenhlanyelo. Angazi uhulumende ngazama mzalwane ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo eyeneleyo ngoba kungala kunje sengazange akanika abantu inhlanyelo ukuthi la unyokozayo indlala sethu.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi seMatobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala intango, abaningi sesitshayile sibili amagodi. Okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha eMatobo. Ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo. Layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembisa ukuthi izaba khona maduze. Kodwa lathi siyasilokhu siyidinga ezitolo lapho ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zwelithini Gabula owesiteze wilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungako uhulumende kumele aphange aholise uzulu inhlanyelo.
Into embonisa kwenqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo. Into engicina ngikhangela kwe-inshopu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS. Beso kusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ngani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabaningi.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wesilikwe kwana North uthi kunzima kwabaningi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili. Abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile. Belokhu belinde yona inhlanyelo kahulumende ukuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa. Ezitolo ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa ukuthi abantu last year babengatholanga lutho. So kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube eMatobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa ngempela phandle sibhekile abantu bayazama. Okokuqala bavala izintango. Okwesibili balungiselela izinhlanyelo. Okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ukuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima ubalimbambo kuhamba laphandle. Yikho-ke ngani sizoba lobunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeviki ezayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingamathumi amabili zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe-Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemfa yabantu abangamathumi edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bilitane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali ze-missile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolugatsha enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana lebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections ematopole insiza oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichazisela ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho emathebeleleni sawo.
Igama lami ngingunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha, sibonile omunye enqoba owe-CCC owesifazana unkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kukankosazana Makhadi owe-Moyo owe-CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kukuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba okuthi baze phambili. Nxa lingakhangela eMatopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha eMatopo, laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le-economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMat South ukuthi abesifazane yibo abanengi, njalo yibo abavota ngobunengi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. Unkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lwakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sekhetheni olunjalo. Sibona ukuthi eMatopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le-by-election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagetsi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi nokuthula kwenu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora esixoxelayo esebhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali chona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalonyaka. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalonyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi ePSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibone ngathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chicken ini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangelela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu 6 ubana i-season iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokho nge 61 points, kuthi ukuthi phambi kwe-chicken in nge 10 points. Yona i-chicken in siyenelisile ukuthi ibuyele ku number 2. Kuzothi Dynamo yona ke iku number 3 nge 50 points. Kuzothi Islanders iku number 4 yona ile 45 points. Yizo ke lezi ezihambela phezulu. Kuzokuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex. Tenex yona ingemtare, yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizin enhle njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyo ezaqhubela phambili ithathe lesi isicoco seKhasilaka Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyenelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi uBrian Muza weChicken Inn laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi uLionel Chikuwa weHighlanders yena ule 10. Labo yibuke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona ke ukubana kuyona le mpela viki FC Platinum izadlala njani leqembu leHighlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu leHighlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha. Kodwa kukhanya kungani kuyehlula, ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu leHighlanders abaningi bebekhangele ukubana lenze kakuhle, nokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeqeshi omusha ovela emazweni. Kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu leHighlanders, njalo umqeqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokho abakuthi ngesilungu consistency. Kodwa uzamile kakhulu, sizananzelela ukubana ukakathi esinqontshwe kanye kuphela, ngakho ke singathi uzamile mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele Dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona yikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo amabili the Islanders le Dynamos abadlali abalohlonza abanjengalabo ababelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana beluyise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league okwakhathesi okukhanya ngathi uNorman Mabheza kanye le-FC Platinum basibambile njalo abafuni ukubana siphunyuke kibo lokho yikho-ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yonale esikiyo eCasilaga Premier Soccer League.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo neviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje kanye lokuthi yiwaphi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu ele Chicken Inn selenelise ukungezelela imihlomelo yona evele ihlezi esithendeni zeqembu elikhokhelayo ele FC Platinum engalanini yemihlomelo esigabeni samaqembu adlala inguqu yaphezulu eCasilaga Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukubana amaqembu omabili wehlukaniswa imihlomelo eyisikhombisa. Ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo City 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abahlohlele iChicken Inn ngumdlali uMalvin Gaki ohlohle amagoli amabili, kwathi uMalvin Water wahlohla kanye. Okuhle kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusibanga sesibili lihlezi ezithendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lane 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mihlomelo engamashumi ayisithupha lane 61 points, kuthi iDynamos ekusibanga sesithathu ilamashumi amahlanu 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathuba munye munye waleyi sizini. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala leManica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, ebulawayo Chiefs inqobe iWawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0, iNgezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourne Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uzulu labacungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezano kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngugeino gumede saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Ererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.